Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 Gumiguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Uye zvakare nenyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa maRTGS, asi tichiziva kuti upfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete, so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzemaexchange reform.
Chikwata cheInternational Monetary Fund, IMF, change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe.
Ongororo yakaitwa neSadc Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo zakaitwa muZimbabwe musi wa 23 August 2023.
Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSadc nekusimudzira chikwata kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Vakazoti vachamisa vakusiya the name MDC Alliance vakufoma a new political entity known as TCC. Hatina kuzoziva kuti vachabangwa, vakaramba vainawo vakati asi kwedu havana kuuya. Vakasari surface vatakazoona vakuzviti ndio secretary general weTCC.
Mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba vanoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTCC, vamonzora veMDC nevanozviti ndivo munyori mukuru weTCC vasengezo chavangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chenhumwa dzeInternational Monetary Fund kana kuti IMF changa chiri muZimbabwe kwemazuva manomwe nezuro chakabudisa gwaro rinotaura pamusoro pekushanya kwacho, chichiti zviri mugwaro iri maonero avo kwete International Monetary Fund. Chikwata ichi changa chiri muZimbabwe kubva musi wa 18 Gumiguru kusvika musi wa 25 Gumiguru chichikurukura pamusoro pezvemamiriro enyaya dzezveupfumi munyika. Chakaita hurukuro negurukota rezvemari vaMutuli Ncube, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, gavhina weReserve Bank vaJohn Mangulya, pamwe nemasangano akazvimirira nevemabhizimisi. Tabata nyanzvi mune dzeupfumi Muzvare Chenai Mutambasere kuti tiunze zvizhinji.
Avo vanotarisana nechikwata cheIMF vaona ivo kuti Zimbabwe ienderere mberi kana kuti Zimbabwe ibudirire panyaya dzezveupfumi hwenyika, panodiwa mastrong reforms. Apa vari kutaura ivo kuti panodiwa kuti pagadziriswe uye pava neshanduko panyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzematongerwo eupfumi hwenyika. Vataura kuti kana izvi zvisina kugadziriswa, ndizvo zvichaita kuti upfumi hweZimbabwe hurambe huchirasika uye kuti tisaramba senyika tichienderera mberi kuti tigokwanisa kana even kuwana rubatsiro rwemari kumapato akaita seIMF.
Mai Mutambasere, veIMF ava vanotipa musoro pezvavakaona uye chii chinogona kuitwa neIMF pamusoro pezvakabuda murwendo urwu?
Vakataura zvizhinji vakananganidza nenyaya dzezveupfumi hwenyika. Vakataura ivo nyaya yekuti dai mari muZimbabwe yarega kuitwa zvekumbunyikidzwa, zvekumanikidzirwa kunzi kune official exchange rate, asi isu tichiziva kuti exchange rate chaiyo chaiyo iri kushandiswa neruzhinji yakasiyana neofficial exchange rate. Vataura ivo kuti kunofanira kuramba kuchiita liberalization yemari munyika kuti market isununguke kutsvaga mari. mari uye zvakare nenyaya yekuti tinoramba tichida isusu kushandisa maRTGS asi tichiziva kuti hupfumi huri munyika huri kuda kuti pare zvino tishandise mari imwe chete so that hatirambi tichirasikirwa nemari nenyaya dzemaexchange reform. Vataura kuti kuchinja kunoitwa mari, kutengeserana kuri kuita kunoitwa mari muZimbabwe zvakare kuri kufanira kuongororwe kushandudzwe kuti nyika iende mberi.
So kuona kwenyu amai Mutambasere, IMF yakaona dambudziko renyika here uye munofunga kuti ichabetsera here panyaya dzese dzinonetsa idzi?
Pari zvino veIMF vataura ivo kuti vanokwanisa kuramba vachibatsira nyika apo pakupa advice pakuti vanenge vachiti payambiro kuti chii chatingaita munyika yeZimbabwe. Asi vati pare zvino ivo havasi kukwanisa kutibatsira nenyaya dzemari nekuti vari kuona kuti mari munyika haichengetedzwi zvakanaka. Vari kuona kuti upfumi munyika hausi kuchengetedzwa zvakanaka uye kuti hurumende iripo haina zvakare tarisiro yekuti ichange ichizvigadzirisa zvinhu izvi. So isu vana veZimbabwe tinenge tichiona kuti tinenge tichitoiswa panguva yakaoma nekuti pare zvino takatarisana nenyaya yedrought, takatarisana nenyaya yecyclone iri kunzi kuda kunana February kuchaya cyclone. Zvinenge zvichida kuti tiwane rubatsiro rwemari. So tinenge tichikurudzira kuti ivo vari kutarisana nezvematongerwo enyika ko vadii kumbogara pasi vatarisa kuti isu kuti Zimbabwe iende mberi ngatishandurei matongerwo enyika. Ngatidzoserei nyika kudemokrasi. Ngatiitei kuti hupfumi hwenyika husaramba huchirasika neungore. Hupfumi hwenyika husaramba huchirasika nemamwe matongero atiri kuita akaita seiwo senyaya yeexchange rate, official exchange rate nezvimwe zvakadaro.
Amai Mutambasere, ko nyaya yekukwanisa kweZimbabwe kubhadhara zvikwereti zvayo yataurwa here?
Vataura nyaya yestructured dialogue platform. Iyo nyaya yakatarisana nekuti Zimbabwe ingakwanisa sei kubhadhara zvikwereti zvainazvo. Nyaya iyi yakatanga kutarisirwa zvakanyanya kutanga kwegore rino. Asi pavakagumisira padialogue iyi, panga pari patarisiro yenyaya yesarudzo munyika. Kuti nyaya iyi ndiyo ichatiratidza isusu kuti Zimbabwe iri pazvokwadi here, iri pazviro kwazvo here panyaya pematongerwo enyika, pekuti vanogona here kubatsirika. Asi tine zvatakaona kuti matongero nyaya yesarudzo haina kubuda zvakanaka. Ivo vataura kuti havana kuzozadzikisa ipapo kuti manext stage kuti chichi change chitarisirwa kuti chichaitika pamberi apo. Asi vangotaura ivo kuti pare zvino havana mari yavanokwanisa kunge vachibatsira Zimbabwe nayo kusvika Zimbabwe yakwanisa kubhadhara nekugadzirisa nyaya yechikwereti chainacho kuIMF.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangulia kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano rinorwira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kunyika kwadzigere, reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rakanyorera tsamba kuna sachigaro veSadak Troika uye vari mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema, richitenda chikwata cheSadak Election Observer Mission nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro veZimbabwe Diaspora Vote Initiative Muzvare Roswitha Mangiroza avo vari kuAustralia kuti tunzve zvizhinji.
Tsamba iyi takainangisa kuna sachigaro webazi reSadak reOgan on Politics, Defence and Security Cooperation zvichitevera ongororo yakaitwa neSadak Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023. Tanga tapedza nguva inodarika gore tichiedza kukurukura nemutungamiri wenyika vapresident Mnangagwa pamwe nedare reparamendi kuti vakoshesewo kodzero dzedu, kunyanya nyanya mushure mutungamiri wenyika president Mnangagwa vavimbisa ivo mugore ra2018 kuti vachashanda nesimba kuti isu tikwanisewo kuvhota nevamwe musarudzo dzapfuura idzo, asi hatina akapindura. Pakaitwa musangano wokutsvaga umboo kubva kuvanhu, Parliament of Zimbabwe ichigadzirira kutaurwa kweElectoral Amendment Bill muParliament, vamiriri vedu vaivepo pamusangano uyu wakashedzerwa neParliament Legal Committee. Isu pamwe nevamwe vaivemo pamusangano uyu takakumikidza kuti mutemo waigadziridzwa uitwo kuti isu sive diaspora tive tinokwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri, zvakafanana nezviitwa neveMozambique vanoitira mapolling station navo ekuvhotera panoitwa sarudzo dzenyika kunyika dzavavanogara.
Mati mavana mhinduro here kubva kusangano reSADC pamusoro petsamba yenyu?
Kwete, hatisati tave nemhinduro nekuti tsamba iyi itsamba ichangoenda, zvokuti pamwe ivo vaichilema havasati vatoiona. Tsamba iyi yakaenda kuSADC Secretariat, saka munongozivawo nekutenderera kunoita tsamba dzichimboti dzikasvika muhofisi dzombodhindwa zvoenda muhofisi iyo, uyezve nekuti purezidendi aichilema vakawandirwa semunhu ane nyika yake yaanotungamira uku vachitungamirira zvechikamu cheSADC ichi, zvinogona kutora mazuva matatu kana mana isati yasvika mumaoko avo, saka takangovanirira.
Munoona SADC ichimanikidzira Zimbabwe here kuti inge ichiisa mutemo iwoyu kuti ushande wekuti vari kunzi vange vachikwanisa kuvhota vari munyika dzavari?
Hatingati SADC inomanikidza Zimbabwe kuti iise mutemo wediaspora vote, asi tiri kukumbira kuti SADC irambe ichikurudzira, kwete Zimbabwe chete asi nyika dzese dzeSADC, kuti vape zvizvarwa zvadzo zviri kunze kwenyika kodzero yazvo yekuvhota. Dzimwe nyika dzemuSADC uye dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Botswana, Mozambique, Rwanda, Kenya nedzimwe dzakawandawo dzakatopa zvizvarwa zvadzo kodzero ikare. Constitution yeZimbabwe inoti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine makore gumi nemasere chinofanirwa kupiwa kodzero yekuvhota. Izvo zvakaitanirwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa, saka tiri kungoti ngazviitwe sekutaurwa kwazvakaitwa naPresident wedu baba Mnangagwa.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye nyaya iyi musati matora matanho ekuenda kuna naSADC?
Takatanga tanyora tsamba kune mutungamiri wenyika President Emmerson Bambozo Mnangagwa, tikazoita zvepetition kuParliament tichida kuti vagadzise nyaya iyi, asi hatina zvekuwana mhinduro. Kufunga kwedu kwava kwekuti pamwe vanogamuchira tsamba dzedu nemapetition edu vasiri kusvitsa chigwaro kuvakurava, asi isu ticharamba tichiedza kuendesa zvinyorwa zvedu kuti izwi redu renzwiki. Tine urongwazve hwekuti titaure nevemabhizimisi anowana basa kubva kumari yatinotumira kuZimbabwe kuti pamwe nehama neshamwari dzitibatsirewo pakusimudza izwi redu kuti tinzwiki. Ticharamba tichitsvaga mamwe macivic society organizations vane muono mumwe sewedu kuti tibatsirane panyaya iyi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative, muzvare Rosewita Mangiroza vari parunhare kuAustralia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Vachitaura pamusoro penyaya iri kunetsa pakati pemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa nevanozviti ndivo munyori mukuru mubato iri vasengezo chavangu, mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza pachena kuti kunoda kuve neurongwa negwara rinotevereka mumapato ezvematongero enyika. Ukuwo mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vaudza Studio 7 kuti pane nhoroondo iripo pamapato avo kusanganisa vaChamisa, vaMonzora navaChavangu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga weStudio 7 navaDamba.
Gainditi panyaya dziri kuitika kuCCC isu seMDC tinongofanira kunge tisiri kukomenta, but nekuda kwekuti matifonera, nekuda kwekuti tine ruzivo, nekuda takafamba nevanhu vese vari kunetsana, mati mabvunza imimi a little bit of background. Chechitatu, vaChavangu havasi munyowani mupolitics dzeZimbabwe. Vangangova munyowani kwachenda mbuya kuZumba, kwa mtasa asi unuru ndi kubisa zanu PF wa Chabangu wa Swacha. Nikuti wa Chabangu waka join na MDC as far back as 2000 kwa jino remember inini. Waka gozo ita provincial chairperson ni utaisangana na oku national council. Si waka gozo ita provincial chairperson we MDC kumatebelele ndi North. Wa Chabangu paka zo itu kwa ya inzi MDC renewal kauta inzi Mandel kinuweyo kama Mandel declaration. Paka breaka wanabiti na mangoma wachinu foma ya inzi MDC renewal. MDC renewal ndo ya kazo zwara PDP. Wa Chabangu ndo angwari provincial chairperson. Vachabangu wakana wajifamba ni MDC Alliance. Paka tuwa kutuli mwana 2020, vachabangu wakana kutera wa mwanzura, wakana mbavena wa biti ina na chamisa mwa Alliance. Ya wakana kwashiti MDC Alliance yao. Remember anga amairi. Paka zutu wachamisa wakusia the name MDC Alliance wakufoma a new political entity in the CCC. Asina kuzoso watu vachabangu wakana mbavena wa inawe, wakana askwedo wakana kuwe. Wakana resurface, wataka zona wakuziti ndio secretary general we CCC.
Pane noro ondo hapa. Saka iko zvino taakuona zviri kuitika izvi unenge upatsu upatsu hwakuitika ihwohwu huri kunongedzera kuti iko mumatongerwo enyika yeZimbabwe.
Chinji neurombo kuti opposition iri kuramba ichita fragment iri kufragmenta nekuda kwema egos iri kufragmenta nekuda kwekuti ndini ndinoziva humbimbi ndoga iri kufragmenta nekuda kwekuti vanhu vadi kutedzera mutemo nekuti vanoda kutora mashortcuts mashortcuts haadiwe mumarevolutions nekuti river hakuna revolution ine shortcut. Ndofika kubvira kushaya kwakaita watsvangirai pakaita shortcut kuti watsvangirai kwa famusi wa 14 February musi wa 15 vachamisa vangu vakutozviita president. Asi hakuna media house muZimbabwe isina constitution kana kuti bumbiro remutemo reMDC. Vamashavira izvo vakaenda kucourt vachinokomplaina kuti panofanira kuitwa extraordinary congress. Hatizivi munhu aihwina nguva yacho iyoyo. Asi dai vachamisa vakangoenda through the grill ndo kutaurira chokwadi kuti vachamisa vange vane momentum vainohwina extraordinary congress. But havana kuda kutrusta chinchinonzi constitution. Havana kuda kutrusta chinchinonzi structure. Vakabva vabuda vakati haisi hatitedzere nekuti hati zvakuitwa nezano. But zano PF haina kumbobvira yanyora bumbiro remutemo weMDC pakuti complex. Patakaita our congress tichiita that resolution tichizoita that constitutional clause. Muna 2000. Izvozvo ndozvakonzeresa kuti nhasi vachabangu muri kuna vadzoka zvakare. Vachitaura the same problem yeconstitutionalism. Vadzoka zvakare vachabangu vachitaura kuti vanhu vaiimpozwa. Takazvotaura zvakare muna 2018, muna 2017. Kuti ma candidates ari kuimpozwa. Asi takapiwa munombo wekunzi tiri zano PF.
Muri kuona zviri kuitika izvi. Zvamunofunga imi kuti zvaida kunzi zviitiwe kuti nyaya dzematongerwo enyika dzemuZimbabwe dzifambe zvakanaka. Chii?
Mukoma ivanzi ndinokunzwira hurombo nekuti muri kundifonera muri kuAmerica. Munofanira kunge muri kundifonera muri mumba menyu muZimbabwe. Munofanira kuti mudzoke but kuti mudzoke mukazvita semi mafigures ezano PF vis-a-vis mafigures akaitwa neopposition mulast elections. From 2008 kusvika nhasi mafigures iyo akawanda. But kubudikidza nefragmentation nekuda kwehumbimbi ndoga neuzivi pachirungu nonzi solipsism chichete chete takonzeresa kuti zano PF iretain power. Saka muZimbabwe munoda kubvisa humbimbi ndoga. Mapolitical parties ese ari opposite to zano PF. Oita come together. Aita come together. Toita convention. Nimeto tabuda ipa pari mukuru ndiana hazina basa. For as long as tukuda kwenye usanganisa mavote edu kuti zano PF ive mpawa.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Munzura vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naEvans Sininga weStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti havasi kubva pavakamira pekuti bato ravo harizivi vachavangu.
Well, we should not waste time on unconstitutional acts, on criminal acts. We don't participate in crime. You know, it would be a different ball.
Hatifanirwi kutambisa nguva tichipinda musarudzo idzodzo nekuti hadzisi pamutemo kutopinda madziri imhosva nekuti zvigaro zviri kunzi zvipinde vanhu vatsva hazvina kuuya nenzira iri pamutemo.
You can say you choose to criminally produce an impositor, a fraudster, a bogus RICO, which is not from CCC. Everyone knows who CCC is. They know it. Zeki.
Hatingatori munhu abva kwaabva achinyepera kuita mumwe webato redu. Totomuteerera asi vanhu vese vari kuziva kuti zviri kuitwa izvi kutyorwa kwemutemo munyika.
Because they want to deflect what they know is the legitimate cry by Zimbabweans that they need the result of the election to be respected. We won the elections on the 23rd of August. They know it. We know it. Everyone knows it. SADC. AU.
Inyaya yekuti tivarairwe tisatarise pane nyaya hombe. yekuti vamunangagwa havana kuhwina musarudzo dzakaitwa. Saka isu hatina basa nezvese zviri kuitika izvozvo. Chatiri kuda isu isarudzo dzakachena dzisina kubirira mukati.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa mumashoko avo kuvatori venhau neZuro muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti chirwere chekholera chasvika muguta rechitungwiza zvichitevera kurwara kwevanhu nechirwere chinofungidzirwa kuti ikholera munzvimbo yeSt Mary's. Municipality yechitungwiza inoti kliniki yeFamily Health Services Clinic inozivikanwa nerekuti Baby Clinic ndiko kuri kuchengetwa vanhu vanofungidzirwa kuti vane kholera. MuNewsday makare vanhu vanomwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekutengesa mapepa ebvunzo dzeZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC. Vana vechikoro vari pakati pekunyora bvunzo dzeZIMSEC Ordinary neAdvanced Level dzegore rino. Mutungamiri webato reMtwakazi Republic Party vamukondisi mwoyo vari kuramba kubva pachigaro sekuudzwa kwavari kuitwa nevamwe vavo mushure mokupomerwa mhosva yekutadza kutungamira bato iri uye nekutaura zvekutuka. Vana sachigaro vaviri vebato iri vatembisani mupofu navachilumbo mudenda vakaudzwa nevatungamiri vebato iri kuti varonge musangano wekusarudza mutungamiri mutsva, asi vamwoyo vanoti vaviri ava havazivikanwi mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura ndichindoti kuvateereri veStudio 7 kunyanyanya avo vari kuti vachamisa muri kunyanya kuwanza Bhaibheri. Vana vaMwari hanzi kumhanya handiko kusvika. Vakuru vakasatumei kuti chinobhururuka chinomara dzaiva nhungo dzavambarero. Saka ndinoti kune wese unoti vachamisa muri kuwanza Bhaibheri, musataura muchidaro. Murume unonzi Chamisa haasi kufamba ari panyama chete, asi zvimwe zvacho mungagona kuona sokuti uri panyama nekuti pari kuitwa zvepolitics. Asi ndiri kuti ndikuudzei kuti chero Mozisi panguva yakanzi chiinda undosunungura vana vaIsraeri muIjipita wakanga asingafambi panyama. Zivai kuti kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe nguva yedu yokusunungurwa yakwana. Asi ndinoti musapera tariro, rambai makabatira pachinamato, rambai muchindonamata, musati vachamisa pindai mumugwagwa. Haisi iyo nzira yekuti vagone kukunda. Tingava nekuti vari kufamba panyama, asi takatarisa nerimwe divi havasi kufamba panyama chete, asi vari kufambiswa nemweya mutsvene. Chakavagara nechakavatuma kuti chiti tinoda kusunungura Zimbabwe ndicho chiri kuvaitisa kuti vadero. Ndatenda.
Hello paStudio 7, maswera sei. Ndiri kutaurawo ndiri kwaMutare. Ndine mubvunzo panyaya yeTriple C pana Shabango, kuti iye zvaari kuti wakadzinga maMPA Citizen Coalition for Change muParliament. Ko zvaari kuti iye ndiye ari in control? Ko ari kushandisirei ko logo ine mufananidzo ine pikicha yaChamisa? Ari kushandisirei ko logo ine pikicha yaChamisa kana ichizviti iye ndiye muridzi weTriple C? Ko ari kumbozvifambisa sei? Kuti ini ndinoona sekuti ari kushandiswa nevawengi vasingadi chakanaka, ende chaari kuda ngechekudo kuti ZANPF iite 2/3 majority muParliament. Zvadaro, kana dai kukanyaenda kumaby elections, ndinoona pasina chinobuda. Vanhu vaari kuti iye ndiye uchaasainira kuti vakwikwidze maby elections, ndinoona pasina chinobuda. Kozi haasi riwe bato reTriple C, haasi kuzikanwa. Ndatenda.
Vana veZimbabwe ngatichibatana, zvino yasvika nguva yekuti tibatane tibvise bato reZANUPF, kusanganisira neveZANUPF vasina zvavari kuwana. ZANUPF iri kupedza mari yenyika ichibhadhara vanhu kuti vapesanise Triple C. Munyika musisina kana zviri kuitiwa, vangotarisana nekuparadza bato reCCC, ndokwakuperera mari yose. paya paya waka badara monzora kuti apuze sisi MDC MDC Alliance kezino waku badara wana uyu sengezo singato zika mui kuti apara zibatore CCC marie Zimbabwe yose ichingo yenda kubanu waka wasinaka na basa wana sengezo wababu saka wana Zimbabwe ngati chibatana firulise batore zanu PF kana iri hondo ngati te hondo zipere zanu PF yibze inde ya ndo zandiri kutawu kutititawu nditawiri wana Zimbabwe kuti yasuka nguba nukuti apana zichita zona kama Zimbabwe kana zanu PF ichiripo haichata risi kubakanyika
Uyaruzi chawangu chawangu hariku mbojifabisa seku mpati ine masimbachi hariku wawana kupi kutano dariko wano wakasaru zoni wano ma idea zedu isusu mukaona wanaenda kuma election kuno vota wawu watu roone pfungwa zina kukwana atino saru zimangu ma election utopa ma election tupino ma election awamili hili wataka saru zandi wawu kana wachikuwa saku chariko wanungono vota hii wanacha wangu doa ni masimba sisa watisha ita isusu chakatu uritaya mazuhiri chakatu wana uti asina chibatsiro chasunu chipa ende kuti safisa utora nguwa kuti balloon paper rino ya kuma 11 na ino ukurokuze usiku chimira ma election kapeza tu chambuzwa saka isusu chakatu netana asusu tisuma change champion chayo chayo atino zia zine msoro uyanonzi chawa nguyo asie sharukita anazuhuna mapiriru wa zineta mbele kwa asu kushandiswa nebato zanu PF kwa rukito kucha guma ende shine magumu
hapa fea ka triple C ayesi kuratiza effort kune wanu waka recall wafu na wachabangu haina effort kutorora matano wachabangu wachu saka kutunya sozi ya kuti jiru kumbu famba sayi munu atori mzero chani Zero chai kwa tisitubo zechi chitubo ichi.
Bili ya munanga kwa yaka fanana ni achidumo. Icha guma se achidumo. Hava munanga kwa wakoneo. Hava munanga kwa varne moyo. Wivano chai chai ukuda nyika yabu. Munga deru muzimbabu muneru nyararo. Musinga pambi vanhu vasinga vurawe vasinga rohwe asine kuda kuti ane moyo munangagwa wokuvuraya aucha sura yake ichafasa chidhumo namasendeke ndokana siro yake de ari munhu akati chikiti ane moyo wenyika ngadere Zimbabwe chinakidza vanhu vakabva election kudai asiri kuoma iye akazvitinda wenyu Akumana.
Ito dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu makumi vaviri nevaviri kana kuti 22 vanonzi vapfurwa vakafa vamwe makumi mashanu vakakuvadzwa zvakaipisisa muguta reLewiston mudanhu reMaine kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Mapurisa anoti kune dzimwe nzvimbo muguta iri kwanzi kwavo pfuti dzichirira. Muzinda weWhite House wazivisa kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden avo vanga vachitandara mumabiko ekutambira mukuru wehurumende yeAustralia vaAnthony Albanese vari kuziviswa zviri kuitika nguva nenguva. Tichitaura kudai mapurisa ari mubishi rekutsvaga murume uyu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Chikwata cheInternational Monetary Fund change chiri munyika kwesvondo rose chabudisa gwaro pamusoro pezvachakaona muZimbabwe. Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinotenda mutungamiri weZambia vaHikainde Hichilema nechikwata cheSADC nekusimudza kwachakaita nyaya yekutadza kuvhota kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba panoti pane nhoroondo iripo pana vachamisa veTripusi vamonzora veMDC nevanozviti ndiwo munyori mukuru weTripusi vasengedzo chabangu. Ndiri Washington DC ndini Tano Kawande ndichikusiyai mwina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.